Chekutanga tinoti nematambudziko kumhuri yekwaMugabe, mhuri yekwaGushungu, kuna amai Grace Mugabe nevana vavo. Ndotanga nichidaro nekuti kunyangwe aiva munhu wataisa kubvumirana naye mupfungwa dzavo dzepolitics, uye tichirangarirawo mavictims ezvakaipa zvakaitwa navaMugabe pachivanhu chedu, isusu hatitongere vanhu. Saka zvakakosha kuti titange nekuacknowledge kuti pane mhuri yafirwa. Tadaro tinoonawo kuti kana tikada kutaura nezvelegacy yavaMugabe tisinganzwisise kwavakanga vachibva, iyeye tinoti colonial states, munyika yakanga yakaitwa kupambwa nemacolonialists, zvinogona kuita kuti tisanzwisise humwe hunhu hwatinoona hwakaitwa navaMugabe pamwe chete nemamwe maAfrican leaders.
Chii chavakasiyira vanhu veZimbabwe?
Tisingavasununguri pazvakaipa zvavakaita, asi kuti tikanzwisisa mastructures ecolonialism tinogona kunzwisisa kuti sei vakanga vane pfungwa dzavakanga vanadzo kuda panguva yeland reform kana zvimwe zvesovereignty. Asi tadaro tinoti ngationgorere mapolisi dzavo ekutanga in the first tingati 10-20 years akanga ari progressive, asi nekuwedzera kwenguva vakatanga kukoshesa kugara mumasimba kudarika hutano hwevanhu vavakanga vachitungamirira. Ndinoona sekunge ndipo pakaitika dambudziko ravo, not just ravo ravaMugabe but tingati dambudziko reZANU-P F pamwe chete.
ZANU yakakanganisa papi uye yakasanduka sei?
Ipati yakatadza kuona kuti vaigona kuramba vachiisa vanhu mberi, ndokutanga ivo kuzviisa mberi pamwe chete nekuda kutonga. Asi tichizotarisawo kuti nanhasi nauye kukura hundini yaisati yadiscus kwaika vanhu vakakumbira regerero kana pachipiwa zvinopirwa zvichiitwa pachivanhu pedu, zvinhu zvisati zvagadziriswa izvazvo. And ivo sei mukuru pamhuri ndinoona sekunge vasiya basa ravaifanira kunge vakabata risina kubatwa. Zvadaro tinoti kune vamwe vakawana ivhu vari kupembera, asi kune vazhinjiwo vasati vawana ivhu. Saka basa iroro rasarira vaMnangagwa nesu vamwe vazhinji tichiripo kuti zvinhu zvinogadziriswa sei kuti nyika yedu igoenda mberi.